kugadzwa kwavo tichifambira zvikuru tichitarisa mamiriro ezvinhu kunyanya nechirwere checovid vanhu vapera muno ende uye tichitarisa mutungamiri anga aripo anoita sekunge anga asina hanya nezvinhu zvazvichiitika zviri zvinhu zvazvakutotinetsa kuti hauzive kuti mangwana zvinhu zvine zviri papi tine hama tine shamwari muno vazvakubatana nevanhu vakawanda wanda vamwe vaunoziva vaakunyatsonzwa kurwadza kwazvo saka ndofara chaizvo kuti mutungamiri munyowani anenge ane donzvo rekugadzisa chirwere kuti chiderere nekuunzawo mitemo inokwanisa kubatsirawo vamwe vanhu verudzi rwedu
ndotarisawo mabatirwo amungatarisira kuti achaitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muamerica nezvichazouya tichienzanisa nehurumende yavatrump zvii zvamungataura
zvizvarwa zvemune dzimwe nyika zviri munomo zvatovimbisa kuti kana vaita zvinokurudzirwa nehurumende zvakafanira kufaila mataxes kusapara mhosva vavimbisa kuti vanokwanisa kuvapa gwara rekuti vaone macitizenship yogara muno
tichitarisawo hurumende yavatrump yainyanyopomerwa mhosva kana kuti kunenerwa nyaya yekuti yanga isingaremekedze zvikuru vechitema vemuno muamerica mutsauko wamungatarisirawo kuhurumende yavabiden ndeupi
ndinovimba pachavi nemutsauko mukuru chaizvo nekuti ukatarisa vatungamiriri vairi ava unonyatsoona kuti uyu ane chido nevanhu funga akanga aripo ndo nyaya yekutanga yechipiri vanhu vemugeorgia kunyanyanyanya vanhu vatema ndo vakanyanya kubuda zvakanyanya vachienda kunovhota kuti georgia ive blue yatinoti blue kuti ive itorwe nemademokrats zvinova ndizvo zvakabatsira kuti vakwanise kuwina ivo vabiden saka ndinovimba vachayeuka zvese izvozvo voedza kubatsirawo vanhu
ko panyaya yekubatanidza America nokuti vakawanda vari kuti America is divided America haichina kubatana munoona vachibudirira here vaBiden
ipapo pakauma pamusana pekuti vanhu vatrump vanhu havanei nenatinoti mafacts vanogoda munhu wavo nyange ukavataura zvakaita sei havanei nazvo but ndirikuona ari munhu achaedza chaizvo kuti vanhu vabatani kuti vanhu vachazozvirisiva sei im not sure but ndikuona ari munhu achaita his level best kuti aedze kuti ubatanidza nyika